Ini ndini Marvelous Msanganya huye ndichiti hei no misoro ya nauzelu zanasi chishanu chikumi 14-2019. Vashandive hurumende voche machema ne kwa vanoti kutaza kusadzikiswa kwevimbiso ye hurumende kuvawedzera mari mwezi uno. Mutungamiri wevechidiki veMBC vaObey Sithole vodaidzwa kukamba yemapurisa muHarare mushure mekutaura kuti vanoda kuratidzira nemamiriro akaita zvinhu munyika. Vemabhizimisi vanotengesa zvinhu kunze vanoti vanoda kuti bhanga guru reRBZ rivape mari yekunze yakawanda kuti vawanewo cheuviri kana vachinge vatengesa zvavanogadzira munyika. Tine hurukuro negurukota rezvemhando dzemoto vaFortune Chassis nezvingaitwe kugadzirisa dambudziko remagetsi munyika. Muchirongwa cheLive Talk naHPM nasi tiri kutarisa nyaya yekusawedzerwa mari kwevashandi vehurumende nemamiriro akaita zvinhu munyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisa yanoti 909 AM, 4930-6040 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisa yanoti 909 AM, 4930-7270 ne 9885 shortwave. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page yedu.